Ngathi ngisathi ngayibaba uNkulunkulu ngayiba umfundisi we-Baptist Church ayirama i-correct abantu bathema ku-America saka ayithawura through ma-ministry akhe ma-community ayigara vachiita ma-marches vachiprotesta ayinganyoda zvisiri violent saka inonzi civil disobedience kana kuti kuprotesta ma-protest ma-marches senzira yekukurudzira equality yevanhu vatema muamerica.
Satingaditi vanhu vakadzidza kubva kuna Martin Luther King chii?
Chakanyanya ndechekuti unogona kushandisa mashoko kuti uwane inonzi mobilization yekuunza vanhu kuti vaite together for a common cause. Anozivikanirwa izvozvo panyaya yekuti aishandisa mitero iyoyo kuti awane platform yekutaura nezvaanonge achifunga nezvazvo.
Kana muchinzwa achitaura I have a dream, chii chamunofunga?
I have a dream mainly manzwisisiro andinoiita ndeyekungoti taingoshumira ndechokuti vanhu vatema vave nemasame privileges nemasame rights as macounterparts avo evanhu vachena. Ndochega chaaida, hapana kuti aida more or less, aingoda maequal rights. Saka kana tichifunga nezveequality, whether its gender kana iri yerace kana iri yenationality kana iri yereligion, ndo zvaainyanyoshandira upenyu hwake, legacy yake ndo zvaainyanyoshandira kuti vanhu vese vave nemaopportunities mamwe chete, vave nemaprivileges mamwe chete, vave nemarights mamwe chete.
Kana mukatarisa upenyu hwake, chaakatisira chii?
Ya, chaakatisira ihope yekuziva kuti zvana mukamobilisa mukaita unified mogona kubudirira nekonzi yenyu